chinhu chikuru chatinofanira kuona apa haisi nyaya yekuti zvii zviri kuitika muzanu pf asi kuti inyaya yenyika inobudisa chinhu chikuru kuti sarudzo dzomuzimbabwe dzinobirwa kuti sarudzo dzomuzimbabwe hadzina kuchena zvanga zvichitaurwa pasarudzo dzapera dzomuna july zviya kuti voters row yanga isina kumira zvakanaka macio anga achipindira masoja anga achipindira mapurisa anga ari kudii rezanu zvabuda pachena musarudzo dzezanu dzayanga ichiita saka sarudzo dzatatichitaura kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakachena voters row yanga isina kubuda zvakanaka vanhu vanga vasingavhoti zvakanaka vanhu vanga vachipfisidzirwa muri kuozviona zvichiitika muzanu zvino kana zanu ichinyimana voters row zvino kana zanu ichibirira sarudzo dzayo kuzoti kana yakusongana nomutorwa inoita sei ndochinhu chikuru chatinofanira kuongorora noti zvokuti kwai zanu yatungana zvavari kuita zvokutungana kwembudzizvi ende kusvika tapatsanura kushanda kwemauto mapurisa munyadzi dzezvematongerwo enyika sarudzo dzedu dzichanetsa
mataura zvakaipa zvakaburitswa nesarudzo idzi ko zvamungatiwo zvakanaka zvakaburitswawo zvakare musarudzo
chakanaka chabuda pasarudzo idzi ndechekuti taradzika zvabuda pachena kuti sarudzo dzomuzimbabwe dzinobiridzirwa voters row haibudi pa ivo vanhu vezanu vari kutochemawo kuzhamba asi vazvionawo paminosefoja vainakirwa vachibata-bata vana mdc nemamapato asi nhasi ndo vaakuzhamba muzanu asi vabudisa pachena kuti sarudzo dzinobiridzirwa
asi tichitarisawo mamiriro akaitawo zvinhu muzanu pf nezvabuda musarudzo zvinorevei
hai zvazvina zvazvinoreva hazvina zvazvinoreva nenyaya yekuti vamugabe vachiripo ende zuva munyaya dzezvematongerwo enyika kana awa kana minete chinhu chikuru chaizvo hatizivi nguva ichaitwa kongresi yezanu asi nguva hombe inokwanisika kuti pane zvinhu zvikuru zvinokwanisa kuitika isati taenda kusarudzo dzezanu ino vanhu matanga kumayamira kuti mamudzuru vazokunda munangagwa azoti aiwa politics hadzina kungira dzakadaro nyaya iyeyi yekuti kwai mamudzuru vahwina 9 out of 10 hazvisi pachena nokuti changa chiitika maprovincial elections ekumaprovinces pasina ipo kuti chinzvimbo chamambo chakuda kutorwa kana chinzvimbo chamambo chava mugabe chakuda kutorwa mutambo unosvike ropa mukoma wangu nozvamuri kuona madzanambwanana nematakanana anga achitambwapa muchaona zvichaitika zvandanga ndichitaura kuti zuva chairo awa chaiyo minute chaiyo mupolitics inguva yakareba ende mupolitics mune anonzi macontroversies kana kuti zvibinga mupini.